pazuva ranhasi tanga tiri munharaunda inonzi yekwamubhindo iri muguruve district. Umo matanga tichingokurukura nevanasikana tichiedza kuita tsvakurudzo yekunyatsonzwisisa kuti ndeapi matambudziko avari kusangana nawo pazuva ranhasi uye ndezvipi zvavari kushuwira kunge zvinge zvichiitika uye vanoda kuti hurumende nevatungamiri vaite sei kuitira kuti zvishuviro zvavo zvizadzikidzwe. Nemusi wechipiri takange tiri munharaunda yemachizeso kunonzi kwamusana, nyaya iri kubuda huru huru ndeyekungoti vana vari kushuvira kuti vange vachienda kuchikoro vachiwanawo mikana yakaenzana. Asi pari zvino idambudziko huru nokuti vazhinji vavo vari kuti vabereki vavo vari kuchema mari dzekuenda kuchikoro. Pane zvakare dambudziko rekuti vazhinji vavo vari kuti vachiri kutarisirwa pasi. Saka muhurukuro dzatanga tichiita tanga tichisanganawo zvakare nevatinoti vatungamiri vedu vechivanhu matraditional leaders madzimambo uyezve madzisabhuku tichingokurukura kuti vangaite sei kuti vawanikwe vachikurudzirawo kodzero yemwanasikana yekuti ange achiwaniswa mukana wekuenda kuchikoro, inova hurukuro yatiri kuona madzimambo mazhinji vachigamuchira uye vachiti ivo vanodawo kuti vange vachitaura nezvazvo nguva nenguva uye kukurudzira zvikoro kuti zvisadzora vanasikana kudzimba.
Pane zvingaitwe here nehurumende kuti vagadzirise nhuna idzi dzimwe dzacho dzamataura?
Ndinoona sokuti kana chido chiripo hurumende inofanirwa kuwanikwa ine chekuita nezvazvo, nekuti dambudziko guru randataura rekuti vana vari kushayiwa mukana wekunyatsoenda kuchikoro zvakanaka nokuda kwokuti vabereki havana mari. Tinoona pane zvirongwa zviya zvinoitwa nehurumende zvinonzi zvebim basic education assistance programs. Hurumende inofanirwa iyo kana kupa zvikamu kuti pachirongwa chavo chebim gore negore vane chikamu chavanopa kuti chinge chichidzidzisa vanasikana kuitira kuti avo vanonyanya kutambudzika vabereki vavo vachishayiwa mari vanowanikwa vachikwanisa kuenderera mberi nedzidzo dzavo nekubatsirwa nehurumende. Tichiona zvakare kuti hurumende inofanirwa iyo kunge ichikurudzira uye ichipawo rubatsiro pachikamu chayo chebhajeti kana kuti chehomwe rayo muzvikoro zvehurumende nezvekanzuru kuitira kuti zvikoro izvi zvisakumbira mari dzakawanda zvikurukuru kuvabereki, asi kuti vanguva vanhu vanokumbirwa kunzi vange vachingowedzera pano nepapo, asi hurumende ichiita kuti zvikoro izvi zvirambe zvichisevenza uye vanasikana vachikwanisa kunge vachidzidza mune zvakanaka. Toenda panyaya yekutarisirwa kuvanasikana. Tinofunga sokuti hurumende yedu yakazvipira iyo kuzvitsauko zvakasiyana-siyana pasi rose maererano nokusimudzira kodzero dzevanasikana. Saka tinoona kuti ikada zvayo ichinge ine chido inokwanisa kuti bazi ravo rinoshanda nevechidiki vewelfare nechild uyezve rinoshanda nemadzimai uyezve rinoshanda nevechidiki vose vakange vachimhanya nenyaya yokuti vari kukurudzira kuti nharaunda dzose uyezve zvikamu zvakasiyana-siyana zvehurumende zvinyatsoongorora nekucherechedza uye kuvandidza kodzero dzevanasikana pane zvose zvavanenge vachiita zvinhu zvinokwanisa kunge zvichiitika. Saka ndinoti kana hurumende ine chishuviro pane zvakawanda zveshuwa zvavanokwanisa kuita kuti vapedze matambudziko ari kusanganikwa nawo nevanasikana aya.